kukore kwepepa mafellows asvika kuwashington dc ndichingofara navo nekuti ndinoziva kuti chirongwa chemandela washington dc chichashandura upenyu hwavo maonero avo achachinja and mametrics avatarisa vari kuamerica achatishira izvinzira yavanoshanda nayo zvakanaka kuona zvinoitwa nedzimwe nyika tichionawo tichidzidza saka it's a very educative program yandiri kuda kuvakorokotedza nayo
imi pamakauya muna 2019 zvirongwa zvipi zvamakaita zvamunotarisirawo kuti vari kuuya vachange vachipinda
isisi patakauya takashanyira masangano mazhinji akasiyana-siyana anobatsira vanhu ini ndinoshanda nevakaremara ndakawana mukana wekuenda kunoona zvikoro zvinofisisa vana vasingandeni kutaura ndakaona yunivhesiti yacho hombesa irimo muwashington imomo kuti ndione kuti vana vacho vanodzidzisa sei ndakaona uye vanoshandisa mahati kana timatiriza kudzidzisa vana vane madifferent disabilities saka ndirikungoti munhu wese ane area yanenge achibata saka paanosvika ikoko vanoshanyira maorganization nenharaunda dzakawandawanda vachionawo so that zvichitetezewo zvavari kuita muupenyu saka inini kudzidza bhiriti ndakaona zvinhu zvakawanda takasangana uyezve nemapolisi makers iyewo tinodzina navo kuti tiibadhenimeni saka zvizhinji izvozvo vakazviona vanozviaplyawo mubasa navo saka ndikuona kuti izvinhu zvavatanga kumboona muupenyu zvinotanga kuzodzidzisa inomaonero avo avanoita zvinhu
shoko ramungasiyira vauya muchirongwa ichochi chemandela washington fellowship
shoko randingasiyira vauya ndezvekuti ndavabatisise zvavatasisa because sezvandataura is a life changing opportunity ngavasatambise mukana wavapiwa iyoyo ngavaite mametrics akangosiyana siyana vachisheya vachizivawo vamwe kwende african continent zvinotobatsira futi izvozvo kubasa ravo kuti vakutozivana nemamwe mayoungsters yani is a powerful program zvekuti vanhu vacho vatiri kuita navo muyani izvozvi maleaders mumakantri zvavo saka mukana iwoyo ndeyekutobatisisa ndeyekutodzidza vatiri vatobata vachiita mametrics avo saka ndiri kungovashuvirawo nguva yakanaka.